A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 15th, 2018. Where today we are discussing about the status of women in the country a year after the ouster of former President Robert Mugabe. We're also going to be looking at what transpired in Harare today, where MDC President Nelson Chamisa held a press conference on his stance on an invitation by the Commission of Inquiry investigating the August 1st shootings for him to appear before the Commission. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Yebo ke kulabo abafuna ukusixhasa kunqoqo yethu leyi, you can join our discussion by phoning us directly on 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
We are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Thank you. If you're just joining us today, we are talking about what transpired in Harare today, where we saw MDC president addressing reporters in Harare today. Mr. Nelson Chamisa said he would not appear before the Commission of Inquiry as requested by a letter of invitation extended to him today, unless the president, Emmerson Mnangagwa, is also invited.
And remember, the Commission of Inquiry investigating the August 1 shootings invited MDC leader Nelson Chamisa to respond to allegations that he incited the violence that left six people dead. Chamisa said he will only attend if President Emmerson Mnangagwa is summoned as well to give evidence.
Let's take a listen at what Mr. Chamisa said in Harare today.
It was very stupid even for people who demonstrated for the results to be released. It was stupid. Because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they have their rights, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other. Because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
We're listening there to President Nelson Chamisa of the MDC at words that he spoke at a press conference in Harare today.
And let's also take a look at the violence that occurred on the 1st of August, soon after the elections.
Thank you. No, people are scared. They're just beating up people.
Oh, yeah, I'm looking for it.
Now, those are some of the incidents of violence that took place on August 1.
Meanwhile, Studio 7 and the United States Embassy in Harare and the Media Center held a town hall in Mutoko today to discuss some of the challenges facing the residents of the area, which is popularly known for its black granite, which the residents say is not really benefiting the people. But we'll bring you pictures and voices from the people of Mutoko as we move on. Over to you.
Yebo ke abasanda ukusixhuma lamhlanje sicubungula udaba lokuthi umnumzana nesentshamsa nimbonile lamhla ekhuluma lentathele izindaba esithi yena kayikuba phambi kwekhomishini esimbizile anti liyayikhumbula ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ecubungula udlakelo lwenzeka ngemva kokhetho abantu betshengisela sebeswele isineke sokuthi belindele ukuthi impumela yokhetho ibinjani. Ngakho simzwile-ke umnumzana Chamisa sithi kayikuma njengoba emenyiwe ukuthi ayikuma phambi kwale ikhomishini ngoba esithi kungani laye umongameli Mnangagwa engabizwanga, kungani umsekeli wakhe laye umnumzana Chonge engabizwanga, engani nje umuntu othi yena bayameyisa ngokuthi abuye. Ngakho ukuthi kasoze ahambe ukuthi ayikhuluma kule ikhomishini. Esibona abasekeli be-MDC abaningi besithi isekela konke okukhulunywayo, kungani okuningi kwakhona kusekela uhulumende, njalo bafuna ukugcona ibandla le-MDC. Simzwile njalo ekhuluma umnumzana Nelson Chamisa esithi yena hhayi labo abahamba batshengisela babesenza ubula, kwakungafanelanga betshengisele ngoba babe vele bengani bazibizela baziokhela amalahla ekhanda. So ngakho ke sizalucubungula lolu daba ukuthi kambe besitshoni lapha umkhokheli we-MDC. Njalo siyathemba ukuthi isikhulumeli sakhe ngaphambilini kwalokhu ukubuya kwethu lapha umnumzana Nkululeko Sibanda uthe uzabuya azosichasisela konke obekukhulunywa ngumkhokheli webandla lakho ukuthi ubesithini. Ngakho-ke sizazwa okuningi njalo lani nxa lifuna ukumbuza yona liyakwazi ukuthi nguye umlomo kamnumzana Chamisa, lingatshaya ucingo-ke kwenza ukuthi likhulume laye usomlomo wakhe. Sizaphinda njalo ke sibethe udaba lokuthi kambe khona vele isimo selizweni sinjani lokhe kwakhutshwa wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kodwa ke singaxoxi lo mnumzana Sibanda njalo singalitolikeli ngolimi lesishona ukuthi kwenzakalani. Asizweni ke ingxoxo esike saba layo lo lesakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona David, yena ke ubesemhlanganweni eMthoko lapho umsakazweni weStudio 7 ubuqoqe ingxoxo labahlali bakuleso sigaba ukuthi bekhulume nje okubakhathazayo umphakathi khona phana. Ngakho ke bakhulumile ingasoze ke ngithathe isikhathi esiningi, uzachasisa ke umnumzana David ukuthi yiluphi udaba obelusegodweni.
Abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ne-week or two kuyabe kule fire election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF. So ukubuya kwabantu lama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela le ndawo nokunenzeki lokho okunye okungenzakala after ingxoxo. Isuke from amaphali abadebethi ncedisa izikhuluma ade zisincedisa ziyaya kakhulu ebantwini ade bebuyile yibade bekhuluma kakhulu bethetha amavizi abo. Isikakhulu indaba ye-granite mining le yindaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga. Ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulunyweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni nabantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yibo abantu abalusupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona labo ade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane labo ukuthi into le ayisimedi mina ninalitho lama-token of appreciation wona lawo asoma-token of appreciation awe-community. Okutho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi be-contribute something towards the community development. So akungani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singaswele ukuthi from yama-discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibile ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abama-mine drainers yakhona.
Lapho-ke lizwe umnumzana Nkosikhona David ohlala eHarare obesemhlanganweni weMthoko. Wena ubuqoqo yi-Studio 7.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chemadzimai pano pa Women's Roundtable tinokukokai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika, tiri kutarisa kuti madzimai pane here zvavandudzwa munyika kubvira apo pakasiya basa vaRobert Mugabe. Tatova negore chiitiko ichi chakaitika. Tinotarisa kuti panguva iyo ino gore rapera ndipo patakaona mauto achienda iwo kuBlue Roof kwavaRobert Mugabe vachisvikonokomberedza ikoko uyezve vanhu tikazovaona vachifora vachipinda mumigwagwa. Asi tichange tisvakare tiri kutarisa isu zvaitika muHarare nhasi apo taona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo nevatori venhau vachitaura ivo pamusoro pekukokwa kwavaita kuCommission of Inquiry iri kutungamirwa navamonhlante vekuSouth Africa kuti vauye ivo kuzotaura kuzopindura nyaya yavari kupomerwa kuti ivo ndivo vakakonzeredza mhirizhonga iyi. Asi vachamisa vachiti ivo havasi kuzomira pamberi pecommission iyi kana vamunangagwa vasinawo kusheredzwa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nhasi. Saka pindai muchirongwa munoziva zvekuita kana muri kuda kuti tikufonerei. Ibvai manyora nhamba dzenyu makaisa zvakare kodhi yenyu kuitira kuti tikwanise kukubatai. Kune rimwe divi Studio 7 yawanikwa iyo ichiita urukuro nasi atinoti tauno kwa mutoko uko vawanikwa iyo vachitaura nevagari vemunzvimbo iyi pamusoro pema mirira akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika asi vagari vekwa mutoko vanga vari kuchema chema vachiti ivo kunyangwe hazvo pane dombo riya rinonzi black granite rinowanikwa iro richicherwa munzvimbo iyi ivo havasi kuwanikwa vachiwana choruviri kubva kwariri saka regai tiende timbonzwa kune hurukuro yanga iri kuitika ikoko kune vamwe vanga vari pamusangano uyu.
Ini ndinoitwawo Mercy Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno mamutoko tikada kutarisa black granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoziona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka hadzina kumira zvakanaka saka zvinonipa mubvunzo wekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi tirikutadza papi isusu todini sevanhu vemucommunity.
Ini ndinoitwa Steven Zenda ndabva kuwadi 19 kuchije kuchibeta kudzasuku. Sismesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo pandandoda kuti ndizivewo kuti imini sezvo mati muri mutungamiriri wesomething muno mamutoko nyaya yegranite inobhenefita mba constituents ese here kana kuti emamutoko tine I know kuti tine 3 constituents dziri muno mamutoko. Granite inobhenefita 3 constituents idzodzo here kana kuti inobhenefita 1 constituent inowa ine mamines yai et granite?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo hanzvadzi. Isusu handisi kuona kuti granite riri kutorwa richiendeswa kuna Germany kunzvimbo dziri overseas pfuure sereki kwariri kunoita zvakanaka richibhenefita nyika yese yeikoko. Saka mamutoko munomu kuti singoti one constituency iyoyo chete ibhenefiteka ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobhenefita nemutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena zvichinyatso kuitwa negwara kwaro Zimbabwe ingadai iri pane imwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema zvekutoti mutoko yese inofanira kunge ichitobhenefita including Zimbabwe yachona tisakatomboenda kunze kwetsoko nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma but mari yayo iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo.
Ndinoitwa David Chapombera. Inini yangu hausi mubvunzo asi kuti ndakutaura nevanhu vepamutoko. Black granite yakangofanana negold, yakangofanana necopper, yakangofanana nemadiamonds. Takawana madiamonds I think roughly around 2009. Vazhinji tinozviziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yawana upfumi. Botswana iri kurarama nemadiamonds. Asi vari kudisbuta upfumi huyahuyahu. Zvakanaka. Inini ndotanga nekupokana futi nepfungwa yekuti black granite nemhaya yekungoti iri kuno kwamutoko ndeyedu kuvanhu vekwamutoko. Black granite ndeye munhu wese wemuzimbabwe. Munhu wese wemuzimbabwe anofanira kubhenefita kubva kublack granite. But chinoti tadza kuti tibhenefite kubva kublack granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii? Ndo mubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza. Tingadai tiri kubvunza.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune vagari vekwamutoko tamboti tikupeiwo zvanga zviri kuitika kwamutoko nhasi tisati tadzokera zvedu kune nyaya dzezvematongerwo enyika tiri kutonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga vanova ivo mutauriri wavanelson chamisa vamukululeko sibanda varipo panhare pari zvino asi ndichati vatange kutaura nastandakile tozodzoka zvedu kwavari tichinzwa kuti zviri kumbofamba sei panyaya yekudaidzwa kwaitwa vanelson chamisa kuti ende ivo kukomishen yekuongorora nyaya yemhirizhonga.
Yes, my first question to you, Dr. Spanda, is we all heard MT Silit and SN Chamisa saying those who demonstrated and to use these words were very stupid. And what would you say to that? What exactly did he mean?
Well, firstly, he didn't, and I don't like denials, because denials suggest that there is something to regret or something untoward. But if we are to be frank to ourselves, he did not say that anybody is stupid. He said the idea, the timing, which is what he meant. He said that at the timing of the demonstration wasn't helpful to his idea of how that right should be exercised in terms of the impact it would have especially if that demonstration was being held before the results, even if they were being cooked up before they were announced, because obviously that had an implication on what you do immediately after, what you do immediately after the fake results are actually announced. So the president had a different opinion around that, and he accepted it. And he said at the time, contemporaneously, that look, these people have a right to demonstrate. They don't have to get go ahead from me or from the police. It is if they are frustrated with the process. This is the history of Zimbabwe. But I don't think it's a damn good idea to do it now. And that's what he repeated today. And I think that you know, he should be you know, people should be grateful that in this day and time you have a leader who's willing to tell the truth, to be honest and upfront with the people of Zimbabwe. He said that at the time, I don't think it's a good idea to do this this way. I would have done it differently if I could do it. And he stood by his opinion at the time and also said, look, I'm a lawyer, a human rights activist, a democracy activist, and I will accept that these people, even though some of them may be members of my party, have their democratic and unalienable right to demonstrate, present petitions, and so forth. So you have here a leader you can trust in, leader who also does not always want to walk in front and accept that people have their rights.
Siyayibonga leyo incazelo nje, ungasichasisela njalo ngamafitshane ngolimi lesiNdebele ukuthi njengoba uchasiswa lapho ukuthi yebo uchilo yini umnumzana Chamisa ukuthi abantu abatshengiselayo yiziwula. Njengoba sithi hayi wabe sithi umcabango nje yibula, hayi athi ukuthi abantu yiziwula, ungabachasisela nje lokho abangazwisisi isiNgisi.
Uthe uPresident Chamisa ilanga elakhethwa ngabantu abatshengiselayo ukuthi batshengisele ngalo, ngaleso sikhathi wayecazanga cabanga ukuthi belilanga elihle njalo eliqondileyo elingaletha impumela engcono kumbe elingenza ukuthi lokho ababe kufuna kwenzakale ngendlela ababecela ukuthi kwenziwe ngayo. Watsho njalo ngaleso sikhathi ubuye waphinda njalo phakathi emphakathini ukuthi hayi bo, mina kangizanga ngibe lesikhathi engacabanga ngaso ukuthi ukutshengisela ngelatshengisela ngala abantu bekuyinto elokukhalipha okukhulu kangako.
Yes, siyabonga ke ume khonapha ecingweni sizaphenduka ko. Aiwapa rezvino regai timboteerera zvataurwa navachamisa nhasi pamusangano wavo tisati tadzokera kuna vasibanda timbonzwa kuti vari kuti chii.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid. Because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other. Because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
Tafunga kufamu kuda pawati pewa mnanga kwa wati pene mfamu. Patuto unatu wati po unika ya ponja nilu wengo rukutu unosuka uti muna kaku kukwiz. Aka saita kutinyika yale ni nilishonga. Antoza ama kutume nilu nyara tichira gizira mutu nyara iyo unu itadamu ziko nae. Saka izo zezu ndo patawa kukuti tichada kuona tamba ya tapuwe kuti iyo wari kushezwe. Vacho wenga wari kushezwe. Kana wachi shezwa chochu wona manje kutisunji. Zino famba sene kutika na wasinga shezu kulewa kutipane damu ziko. Kuti chaanum kuti commission ine kwayakarerekera kana isina kwayakarerekera chivakangotaurwa zita kana vari kuti vanoshedza vose vakataurwa zita ina nina chokuwanda.
Aiwa apo tiri kunzwa mazwi emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avataura nhasi muHarare. Regai tiende kuna vasibanda tinzwe vaNkululeko Sibanda, mungatipo here kuti vaChamisa vanga vari kurevei pane zvavataura izvi nhasi?
Vachamisa vanga vachitaura kuti commission yakaiswa mashandiro aari kuita haasi mashandiro anoratidza kuti inogona kubuda nezvinhu zvinenge zviri pachena uye zvisiri zvainenge zvinenge zvakarongwa nevakagadza iyo commission iyo. Saka vanga vachiti aiwa dai yakaitwa nenzira yakati siyanei nezvatiri kuona nguva dzino. Munoona kuti zvezvii commission yacho iri kungoteerera magenerals nemapurisa achingotaura zvinhu zvisinga nyatsonzwisika zvisina kana kungarakidze pfungwa. zvekuti mnotoonawo kuti vari kunyepa nokuti mune pane mavhidhiyo pane mapicture pane vanhu vakaona zvichiitika mutaraunda aiwa kati akaona masoja achitouraya vanhu ikatarisa mavhidhiyo anoratidza vanhu vachiurayiwa nemasoja asi komishini iyoyo inongonyarara ichiudzwa nemasoja kuti hanzi vanhu vakazofane imwe nzira isu hatina kumbotomboshandisa kana mabara hatina kana kutombofuta vanhu takasvuta kumusoro.
Pane mumwe ari kuteedza pano paFacebook page yedu ari kuti iye anonzi Jerry Mbizi Viri ari kuti vasibanda vachamisa should apologize the way he put it today is not right. Munoona sei ipapo?
Ndinofunga kuti vanhu havadi uye vanhu havasati vajaira mutungamiri usinganyepe unotaura chokwadi. Vachamisa varamba kuti vanzi ngavanyepe kuti vaifunga chine zvakaitika musi wa1 kubvira pakupinda kwakaita vanhu mustreet kuzosvika pakazourayiwa vanhu. Vachamisa vakataura vakati budira pachena isi kuti aiwa inanga asingafunge kuti taifanirwa kuti zvaifanirwa kuti zvinhu zvifambe nenzira iyoyi nekuti mukatora vanhu mukavaisa mustreet nhasi ko maresults akabuda akabiwa mangwana toita sei? Vanhu ivo vakanira ndovamabvisa mutown. Ndo mafungira haita President Nelson Chamisa iwayo vakataura muvanhu munguva idzodzo nasi vakati ndoda kutaura chokwadi kuti ndaifungei paitika zvinhu izvi nokuti vanhu vanofamba vachingonyepa vachiudzwa nezano kuti ndo zvaitwa navachamisa izvi vakati ndoda kubudira vana vemuzimbabwe pachena kuti ndakafunga kuti zvakaitwa izvi zvahazvisina ungwaru zvahazvisina kunyatsoongororwa kuti vanhu vatarise kuti zvinhu zvatikuita izvi zvinogona kuzotiita sei kuzoita sei mangwana zvinokanganisa sei remangwana. Saka ndinoti dai vanhu vafarira izvozvo kuti tawana mutungamiriri unoda kutaura chokwadi usingade kunyepera vana vezimbabwe izvozvo ndozvairehwa pataikampena pai vachiti gamuchira izvitsva mazuwana kazvitsva izvi vanangogara vachiti politics ndeya vanhu vanonyepa vanhu vasingade kutaura chokwadi vanhu vanongoda kungodiwa chero pakunyepa. President Chamisa vati handidi kudiwa nekunyepa ndoda kumutaurira ichokwadi vataura kana vasingafare nazvo ngavajairi kuti pava nemutungamiri unoverenga bhaibheri pava nemutungamiri unoda chokwadi vachagara vachinzwa chokwadi. There is not a single day ramuchati President Chamisa vapinda meeting nanhingi 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 pavabuda panza apo vazobuda vakanyepa hazviiti hazvisi zvakaitii.
Wa tinotenda vasibanda asi musati maenda zvenyu mumbonotaura naStand aida kubvunza kuti tichiona kuti tapinda gore mushure mekubviswa pachigaro kwava Mugabe imi munoona sei mamirira akaita zvinhu munyika pari zvino?
Zvino kando zvataurwa kana nava President Chamisa zvavakataura sera nezero vakazvipama zvenezero kuti aiwa kamaona ka kuti kubvisa vamugabe yanga isiri nyaya yekuti tirongorwidzana navamugabe yaiva nyaya yekuti pane system pane maitirwo anoitwa zvinhu asina kwera zvakanaka atinofanira kubvisana nawo. Hona izvezvi zvakaitika ziya pava nekutambudzika kwekuti vanhu vakapinda vacho vakutoita zvinhu zvakatoipa kunda zvaiitwa namugabe zvokuti vakupinda kana mumastreet vachipidza masoja achiuraya vanhu pedzepo vonyepa pedzepo voti tavanoda kusunga vachamisa ndo vakaita zvakati nezvakati ivo vachamisa vacho vasina kana chimwe chete chavakataura kana kuti chavakaita musi iwoyo pakaita vakapinda mumastreet vachidemonstrata vachamisa vakati vane kodzero yavo vasiyei kana vachida kudaro but inda ndisingade kuti vadaro ndaifunga kuti vambomira masoja aiwa masoja anodii mustreet anouraya vanhu. Vachamisa took the right decision pese pese zvavakataura musi iyo zvanga zviri right kana nhasi zviri correct ndokutungamirirwa namwariko.
Aiwa mumbobata makadaro mumbotaura nasasa
iye besati singubuza kuti manje lokho kukhulunywe ngumnumzana Chamisa ngabantu lokutshengisela aliboni ngani kungaphazamisa amacebo azayo nxa selifuna ukutshengisela njalo nxa sokutshelwa abantu ukuthi bengatshengisela njengoba sibona abanye bengani bathi abakuzwisisanga kuhle kumbe khona lizachaza
abantu abaningi abangawuzisanga kuhle ngabantu abezano ngoba phela nakhonapho ngelanga lokutshengisela kwabantu uPresident Chamisa wakhuluma waphuma egcekeni wathi hayi abantu abafuna ukutshengisela abalelungelo labo elibhalwe kusisekelo sombuso welizwe akekho noyedwa olemvumo yokubatshela ukuthi ngeke benze lokho ngakho ngoba yena eliloya njalo engumkhokheli ohamba okhulele kakhulu kudemokrasi njalo uthanda ukuthi ilungelo labantu libe ngelihlonitshwa ngurhulumente langumuntu wonke nje jikelele wathi hayi
abathanda ukuthi engitshela ngabatshengisele kuthi kwanamhlanje mina ngivumelani labo ngithi ngabe baqale bama khonokho kuliqiniseko kwakutshoyo upresident Chamisa ngibone ngani namhlanje ku-history yelizwe leZimbabwe sesifike esibhangeni sokuthi okokuqala sesithole umkhokholi owenza as a politics ame ngeqiniso ongaqambamanga kusuku ezingaka abantu besithi hayi asifuni kwenza into zepolitics abantu bepolitics baqambamanga kanjani kanjani namhlanje selithole umkhokheli othi hayi mina ngizakhuluma iqiniso ukuthi ngesikhathi kusenzakala linto yikho lokho ebengicabanga mina angisoze ngiqambele abantu amanga ngoba ngisithi ngifuna ukubathabisa mbe ngifuna ukwenzani abantu abathanda ubukhokheli bukapresident Nelson Chamisa kufanele namhlanje bajabule kakhulu ngendlela yokuthi bathole umkhokheli ongaqambi amanga loba sokutheni yinto entsha leyi into yobukekayo njalo simo uNkulunkulu ukuthi lize leZimbabwe lisuke labusiswa ngendlela yokuthola umkhokhelo obunje.
Ngamafitshane ungatsho njalo ukuthi kungani ubone ngani kuzaba linyathelo elihle yini ukuthi umnumzana Chamisa engayi ku-commission leka umnumzana Khalema Mhlanga ukuthi akhulume yini ukuthi kwenze njani. Sibonile khuluma lapho ukuthi kaseyikuya nxa umongameli Mnangagwa la engabizwanga. Ungasichathisela nje ukuthi kungabe kusitshoni lokhu njalo kuzalincedisa njani njengebandla.
Kuliqiniso elihle kakhulu. Angithi ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi upresident Nelson Chamisa abantu bakhona abangamzwisisi abizana abazama ukungamzwisisi. Upresident Nelson Chamisa uma ngendlela yeqiniso eme ngendlela yeqiniso usunganjalo athi yena hayi kungaba yini la yini esiyenzayo kasenzeni into elungisa elakusasa ngendlela eqondileyo. Kungabe kuyinto embi isitshengiselo esibi kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezizelwe namhlanje kumbe ezazalwa ngelinye ilanga ukuthi upresident Chamisa ahambe kuleyi committee i-commission ekwazi ukuthi ukuhamba kwakhe kuzasuka kukophela omunye umuntu kwela kusasa ukuthi ahambe lanxa izinto zingahanjiswanga ngendlela eqondileyo. Kungani upresident Mnangagwa onguye owathumela amasosha abulala abantu engabizwanga ukuthi akaze laye azotsho ukuthi wathumelelana amapholisa? Yini udubona ukhona ukuthi i-commission le singalalela ukuthi kuthiwa abantu bezame bathe upresident Mnangagwa kazangenze lutho kazangahambe kuyinto ofanele ihlumule i-commission ayikhona ukuthi batshelwe umuntu oqhathwe upresident Mnangagwa ukuthi hayi mina ngenza ngedwa ngoba bengafuna ukuthi upresident Mnangagwa laye angene lapha abuze imibuzo nxa bengafuna ukwenza izinto ngendlela eqondileyo bamamba amacele wonke ngendlela efanayo upresident Nelson Chamisa asoze abe yingxenye yezenzo ezimbi ezifana lazelezo ezivulala umthetho kulizwe leZimbabwe. Upresident Nelson Chamisa liloya usebenza ngendlela yasemthethweni kuzo zonke isikhathi.
Tine mwe munyarikani wedu Muzvare Linda Masarira veMDC yekwaKupe yekwaMaiKupe Miss Masarira tikunzwa muri kuda kutaura chaizvo muchitaura pane pamusoro pezviri kutaurwa navasibanda tipewo pfungwa dzenyu.
Ndinotenda makabikwa sisimazini vatereri vose.
Aiwa tiri wadi.
Chokutanga inini ndinowanzwa kuti tigare tiri pachokwadi sezvizvarwa zvemunyika yemuno muZimbabwe. Pane nguva yatinofanirwa kutamba politics nenguva yatinofanirwa kukoshesa upenyu hwezvizvarwa zvemukati menyika iyo. Pachitsiko chemusi wa1 ini ndakapota ndatemerwa motikari pagedhi repaHICC ndichienda kuzeki command center nevatevedzeri vaNelson Chamisa. Vamwe vacho ndinotovaziva vakanga vakapeka regalia yavo pagedhi vandikazobatsirwa nevapurisa ndikazonopinzwa nerimwe gedhi. Zviri chiitiko chakaitika musi wa1 vachamisa kana vachita havachizivi vanorera nhema nekuti ini ndinozviziva ndinotoziva nevamwe vaitopa maprotesters acho mari yekuti vaende kunonwa mhamba kuti vaende kunoita mhizhonga. Tine mavhidhiyo zvakare avaiti vachitaura kuti nyika ino haizotongeki haizogariki kana musina kugadzirisa zvinhu. Kune vazhinji vakange vakanyora vakaita mavhidhiyo pafacebook avakazobvisa vaona kuti nyaya yaipa. Ngatisaitei vanhu vekuti tinoda kuzvichenura zvakaipa chatinenge taita. chitiko chakaitika musi 1 August was uncalled for, was unnecessary, nekuti maresults ane mazuva mashanu anobvumirwa kuti agogona kunotaurwa muelectoral estimate muZimbabwe. Tambudziko rine vatungamiriri vemapato muno muZimbabwe nderekuda kushandisa vanhu kuti vakwanise kunorwa hondo dzavo ivo pachavo, asi kana ivo vanhu vachishedzera kuti tipatireo kurwa hondo dziraramo rechouviri nemabasa, havawanike vatungamiriri ravo varipo pakuvati mhanyai nezvandiri kudai nini kana neagenda rangu. Chiricho chinhu chakaipa chinozoita kuti kana zvinhu zvine zvaipa votanga kurasha vanhu ravo vaakuvashedza nemazita kuvakaputa. Chinhu chakaipa, chakaipa mazuro kwazvo.
Mombo bata makadaro muzvare yemasarira tine mutereri wedu ari panhare. Hello.
Hello.
Ehe, tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinonzi Mrs. Bono, ndiri kuwindoko kuna Namibia.
Taurai tinzwe.
Ini ndiri kuda kutsigirawo pane chitiko chakaitika musi wa 1 August. Ndanga ndiri kuZimbabwe ndakazviona zvichina kuitika zvinoshiya-shiya. Takanyanya kuitika paipa yembe chekuti vanhu vemuZimbabwe pari zvino vanhu varwadziwa neupenyu hwavararama kubva muna 1980 kusvikira iko zvinezvi. Hurumende yeZANUPF ichingodzvanyirira vanhu. Saka vanhu zvakaitika pai vakanga vatozviziva kuti our votes they are going to be stolen and chaidhileya kuti vaanaunse nyaya kuti veda kutanga vaba mavhotes. Vanhu vakapinda mustreet vanga vasiri vanhu vachamisa chete. Makapinda vanhu vese vakanga vasiri vezano chete. Mind you kwangu ine mapresidents 23 mapresidential candidates aikondesa vese vavo vakanga vaine zvavaitarisira outcome pamavota pamaelections. Of which vanhu vezano vakanga vagara vakutotanga kuita zvinhu zvavo vabatana naChigumba netimu yekuZeki. Saka isusu sevanhu kutaura chokwadi pamberi paMwari tarwadziwa neupenyu hwatakararama. Isaka tobva kuno kuNamibia kuenda kuHarare kuno kuZimbabwe tichienda kunovhota. Voti iyoyo yaibiwa, voti iyoyo kutaura kuno kutadzoka bheki futi kuno kuNamibia kuzosafa zvatanga tiri kungoita futi. Tanga taakuexpectawo ebetter Zimbabwe tiri takanovhota isusu. Kuchinzi Zimbabwe yachiwanawo purezidendi anotyawo Mwari asinawo ropa mumaoko, at least tauchikwanisa kunogara kuZimbabwe, togarawo zvakasununguka munyika medu, tobvawo munyika yevatorwa matiri munomu. Saka tauya kuZimbabwe the same thing futi ndozvavakada kuita. What happened this year, honestly speaking, vanhu tiri kurwadziwa, taitarisira for a change. That's why makaona vachamisa vachiwana mavhotsi ane mutsindo. Chero havo vakaba kwavara muNangagwa ikoko neZeki yavo naChigumba wavo, they must know kuti mwoyo yevanhu iri kurwadziwa ende mwoyo yevanhu iri kuchema. Right now, yes, we are talking, makauya kuno kuNamibia, kune mazimba asafode kungowana bhebhasi pekudzokera kumusha, vari kugara mumambashu. Because of the situation, iyoyo yeZANUPF, tiri kuvarwadza kuti kana vasadiwe, they must just go ZANUPF. Vanhu vakavhota, vakavhotera vachamisa, vachamisa kunga vatonge nyika. At least tomboona zvinhu zvichishanduka.
Muri ipapo.
Haachada kuya kuZimbabwe because vari kuona kuti udyiro hwembavha dzeZANUPF huri too much. Saka iko zvinezvi vadii kuti vachamisa vane maoko akachena vambopindawo titange kurarama zviupenyu huri noma hwatikamboraramawo kumashuro.
Maibhunu,
very worried neupenyu hwekurarama maZimbabweans are out of the country, nevari muZimbabwe vacho, even right now is we are speaking and they are suffering.
Muri ipapo Maibhunu, mungatimi upenyu hwemadzimai nyanya hwasanduka here mushure mekubviswa kwavamugabe? Tichiona kuti iro vhiki rino gore rapera ndo pakaitika kubviswa kwamugabe pachigaro.
Inini hangu semudzimai ndichitoona kubviswa kwakaita vamugabe. Vamugabe vanga vasisazigudhu zvachose kwatiri madzimai. Kubviswa kwavakaita takapururudza takapemberera, tisina kuziva kuti chataita tatora tai rimwe chete rine ponji rakaponja tisa futi parori tibvisa rakaponja tisa rakaponja. The situation haipana zvazvaichinja, otherwise zviri kutoita wese. Because zvinezvi isu taitarisira kuti dai kuchinziwa hurumende yachinja makambani akavhura vanhu votanga ndati yotangawo farming yotangawo kusimudzirwa munyika medu then takuchikwanisa kuraramawo semadzimai
aiwa mashoko
now iko zvinezvi zvikatova wese inini hangu kana munangagwa ndinachandiri kumboona chakachinja kana chiri nani kana mugabe hapana chakaita vaitinga vachatibatsira vangavava wese situation iri muZimbabwe yangoda Mwari vatisiro munhu asina ropa mumaoko asi anotya kuuraya vanhu vamunangagwa vakaratidza matrukana zvavo musi wa1 because masoja akapinda nepfuti vachataka vanhu vasiri armed of which izvozvo zvega zviri wrong wedza kuti vanhu ivavo vaidemonstrate about chi he really knows kuti vanhu vari kuziva zvaiitika and mashedzero maanaunsirwa akaitwa mavhoti vaitanga kuanaunsa zvekumudzara bani emaharare achijambwa vachitanga vambobika of which vanhu takambovharwa kwenguva yakareba but now tangwara taneta nekuramba tichivharwa nevanhu vezanu p f pari zvinezvi vanhu vaakunatsoziva chokwadi that's why vanhu vakapinda mustriti vaine hasha
aiwa mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka bye bye. Star, we're hearing there from our caller. She is lamenting. She's saying nothing has changed ever since Mugabe, you know, was taken out of power. And she's really saying that she feels that it's the soldiers who killed those people. And she, obviously, you know, she's saying she's in support of opposition leader Nelson Chamisa. And she says he should be given a chance to lead the country. Yep. But let's come back to you before I go back to Linda and Mr.
Yebo ke siyezwa lapha ukuthi besilomlaleli yena ubekhuluma sithi uthi yena hayi lokho kwasusa uMongameli Robert Mugabe esihlalweni akukho okunengi okwaguqukayo njalo yena ukhanyisekela ibandla leMDC uthelezana uPF selehluleka. Ngemva kwalokho sizwile njalo omunye umhlonishayo tesilaye lapha unkosazana Linda Masarura ekhuluma laye engani uthi hayi ibandla leMDC lingakhuluma ingani limsulwa laye wahlangana lalo udlakela ngalelo langa ngo-August 1 njalo uthi abanye babo uyabazi njengoba la kulibandla ephuma kulo ukuthi bengabe ngabe MDC. Ngakho ke sizabuyela kuwe mnumzana Sibanda ukuthi ungathini ngalokho okukhulunywe ngunkosazana Masari.
Awu bakithi dadewethu inkosazana Masari esithi thina ngesikhathi esinjeko leZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi simfakele umthandazo kuNkulunkulu ngoba phela ukufa kwabantu asiyo into esingathi thina singazama ukuthi siyisulasule sisazi ukuthi kodwa abantu babuleyo ngubani sibidinga ukuthi siyijikele phaya siyifake phaya iqiniso yokuthi kukhona umuntu obelompopo esitaradeni odubula abantu basichiya kabasekho kuleli lizwe uzwile umama ongasenamibhiya lapha ekhuluma thina hayi bo abantu bezondile bengadingile ukumenywa ezitaladeni ngoba phela besesaba khona ukuthi baza kuye babuyele emva phaya abasuke khona belo mgabe bebona ukuthi bewokhulu kangaka bese sithole ukuthi akusize kuswelakale kuzombuso welizwe ukuthi bazabe bekhona phela abasafuna umthandazo ababe lokhu bethi hayi ngoba mina bengifuna ukungena ngaleli yena cele ngoba mina lezisuku ngidlela kweli cele kuzamele kumele kungitshale naleyo phela abanye abantu sebesutha kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi bahlale nje belomkhuhlane othiwa i-anti-chamiosis everywhere ngivele ngingaphiwa isikhathi sokuthi ke ngikhulume kufanele ngithi uChamisa wenze wathi shua
ongasichasisela ukuthi kuyini umkhuhlane lo
alidingi ukuthi umuntu abulawe laba bantu siyabakhulekela sithi uNkulunkulu makababone
yes chasisela ukuthi umkhuhlane bani lo okuthiwa yi-anti-chamiosis
phela lo mkhuhlane we-anti-chamiosis yiyo le ukuthi umuntu wangikhona nxa engasathethisanga uPresident Chamisa usegula usukabe nomkhuhlane ukuthi asezwa kuhle angathiwa vula umlomo nje kuphela yinhlamba kulandaba ukuthi uPresident Chamisa utheni siyakuzwisisa siyabakhulekela sithi nabakhokheli bezinkonzo kababazi abantu abagula nge-anti-chamiosis le.
Yebo, ubambe khonapho mavila saying there are people are suffering from what he calls anti-chamiosis.
Wow.
Every time he says they open their mouths, they have to say something against his leader. I guess he's referring to Miss Masarira. They will go back
we'll
to
give her a chance to respond, but we have a caller. Hello? Hello?
Hello?
Hey, tukutaura nani uyezwe murukupi?
Murukutaura na Jablani kuno South Africa.
Taurai tinswe.
Makadi yenyu pa America.
Aiwa tiri wadi murise ikoko.
Aiwa kuno kwakana kasizuma vilasi. Eh, anofuka nyari mudaro tiri kuinzwa takatirira mazuva ese atipfurwa pane studio 7.
Oh, aiwa tinokutenda.
Tenge chitera zviri kuitika kumusha kwetu nekuti kumusha.
Mhm, taurai tini.
Nyaya iri kuitika kumusha kwedu ndiri kuona kuti hurumende yavo Munangagwa kwakupererwa here kuyaita. Zvekutanga nichambodzokera kumashure kutaura maererano nemutemo wakaiswa kuchidzwa kwemari.
Hamuchanzwiko hanzvadzi.
Hamuchanzwika.
Ya taurai chinzwa moti gaga kuitira kuti titoro vamwe.
Tachidzwa nichambudzwa masei nichitaura pamutemo wakaiswa uyauyauyu wekuti 10 years kana ukabatwa uchichinja mari izvozvo handizvo zvinogadzira kuti ikonomiki yenyika iyi handi hazviigadziriswi nekuchinjwa nekubata vanhu vari kuchinja dzimari. Vanhu vari kuchinja dzimari vaya vanhu havo vatonetsikawo kwozoti kuna vamwe varipfumwa havo nevaminista asi vachinjiwavo vamwe vacho vanhu vari kuzvitsvagirawo mabasa nekuchinja mune mabasa. Tochienda panyaya iripo iko zvinezvi nyaya iri kunzi vachamisa ngavauye vagozotaura kunana Mhlandi kuyakuya. Inini ndinoona kuti vachamisa havafaniri kuti vaende kuyakuya. Kana kuri kuti zvoni vana vamunangagwa havana kuenda kuyakuya vachiwenga pakuti vachamisa tinge takutaura pachokwadi chokwadi zvisiri zvokuti munhu anosaidira bato ripi ba. Vachamisa ndiwo munhu ane wanhu muZimbabwe muyamuya zvokuti kana nyaya vari kutaura yekuti vanosunga Chamisa zvarova kuti vasunga Zimbabwe yese kana vachiti vanosunga Chamisa. Saka izvozvo hazvishandi. Dai varegedza kudaro izvo vari kuita vatungamiriri wedu iko zvinezvo vairamba kuti vanhu havana kurayiwa nemasoja zvino zviri pachena. Makambozoonepi tete zvokuti kana uine wana wako mumba mwana oenda mumba obashuga mukicheni aine mashuga pamuromo oramba kuti hana kubashuga iyo shuga yapera mumba. Ndozvakafanana nezviriswa nehurumende kumusha kwedu iri kuramba zvinhu zviyakaita zvinhu zviri pachena zvisina zvokuti pane kuda kutsvagaba. Ende nekomishini yakaisa yamuhlande iyayai handioni kuti yakanga ine chance yekuti ingauye kuti igozoita investigation pazvinhu zviri pachena kudaro. Murikuona zvobva zvatiratidza manje kuti nepamavhoti pacho hawaibvuma kubva pazvigaro kana vachiramba nyari pachina kudaro kuti kurova kuti pamavhoti isusu taimbofunga kuti pamwe takadyiwa handizvo here. Asi iko zvinezvi takuzora kuti takahwina zvine mutsindo pakuti vari kuramba zvinhu zvipachena kureva kuti kana pamavhoti takange tahwina wakati iwo ndo wahwina. Saka nyika haitongeki nematongekerwo akadaro ende iko zvinezvi zvavada kuti vazora kusunga Chamisa izvi wafa nekuti wasunga Zimbabwe yese nyika iyi haizofi yakatongewa wakaita zvavari kuita. Dai wanga vari wamuwanu ngavabvume kuti zvinhu zvinake munyika ngavabvume ngatibuda nepachena pakanyangara pakanyangara kwete kupomera namhosva. Pane mai wamwari papa wekuna wanga wacho vari parunhare iko zvino izvi vekuva mai kupe hawana icho anogona kutaura chino chinouya kumba nekuti izvoni mai kupe havadi kutomboona NDC nevatedzeri wavo kuburikidza namaikupe nevatedzeri wavo. Saka vanotongowenga basi kuti izvoni vachamisa wakazodai vachamisa wakazodai takanga takatarisa pamatv atinomboona vachamisa kuiva izvo kustrit paizvo.
Aiwa, tinotenda regative, taenda kuna iwo muzvare masarira. Tinotenda chaizvo, hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Ndatenda kwataura chokwadi mai masarira vari kuenga.
Bye-bye. Muzvare Linda masarira, pindai muchirongwa tinzwe, manga muri kunzwa zvazviri kutaura muteereri, munotii?
Chekutanga sisimave, ndofunga chinhu chandinogara ndichitaura kuti dambudziko guru riri mukati menyika yedu nderekuti vanovhota havashandise pfungwa dzavo dzakazvimiririra kuti vanosarudza wekuvhotera. Vanotanga vatarisa vanhu vakaunganidzwa mustadhiyamu, havadzamisise pfungwa zvakare nekuti wavari kuvhotera akamiririra chii. Ndodambudziko rekutanga ratinaro mukati menyika yedu. Chechipiri, tikanoti vanhu handei tinorwira kodzero dzedu kuti muzvipatara muve nemishonga, hakuna anobuda kuenda kunodhemonstreta. Asi munhu akanzi handei tinobvisa nhingi pachigaro kana kuti ini ndini mutungamiriri, vanobuda. Saka vanhu kana vasati vaziva chakavakoshera muupenyu hwavo vacharamba vari munhamo nematambudziko nemadzudzo avanhu. Chechipiri chandoda kutaura,
solution yematambudziko ari muno muZimbabwe haisi muna Munangagwa haisi muna Chamisa haisi muna Tokozani Kupe haisi muna Noah Manyika. It is not in a political party leader. Solution ya muZimbabwe haisi mutungamiriri wenyika. Solution yematambudziko ari muZimbabwe iri muzvizvarwa zveZimbabwe. Kana zvinge zvagona kunobvika majaketi emapato vagona kunomira pamwe chete sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe vachiti taneta nekuitiswa nevatungamiriri vemapato ndopa tichatsanga kusandura nyika ino. Zvanhu ngavakabatisisa ipapo ticharamba tichingochema tichirwisana nenyaya dzemapato. Vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe ngazvichivhura njere dzidzekese pfungwa dzizive kuti simba rengutungamiriri nekutungamirirwa ruri muvanhu kwete mutungamiriri webato. Dambudziko ratinaro uno muZimbabwe ndosamunochero kumakereke vanhu vanopedzisira vachiitiswa nevafundisi nemaprofita nenyaya yongofunga kuti umwe munhu achakubudisa matambudziko ako. Dambudziko riri muZimbabwe rinogadziriswa nezvizvarwa zveko zvemuno muZimbabwe kuti minda igone kunopiwa munhu wega wega anokwanisa kurima kuti kwanisa zvakare kuprodusa kuti mari ipinde mukati menyika ino. Pari zvino nyika ina mari ende mari haiunzwina Chamisa, mari haiunzwina Munangagwa. Mari inogadzirwa nezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti tigogona kurima tivhure maindastri tive value addition tichere zvicherwa zvedu titengese foreign currency ipinde munyika. Kana pasina izvozvo zviroto zviroto zvekufunga kuti munhu mumwe chete anonzi mutungamiriri wepato achagadzirisa matambudziko ari muno muZimbabwe. Ini ndinozoda kumira pachokwadi kutaura chokwadi, handitauri zvemapato noti zvemapato hazvisizvo zvasandura matambudziko ari muno muZimbabwe. Tichagadzirisa nyika ino mumwe nemumwe wechizvarwa chemuno muZimbabwe achasimuka achiti ini ndakuda kugadzirisa nyika ino. Nekuti vanhu chavasinganzwisisa ndechekuti problem hombe yatinayo mukati menyika ino icorruption. Corruption haisi kuzanu chete, iriko kumapato ese, irimo kuzvizvarwa zvese zveZimbabwe. Saka ngatimbomirai kuda kupomerana kupotserana matombo titsvage wacho ari kuti iye haana mhosva haana chakaipa chaakatadzira ikonomi yenyika ino. Nguva yatave yanguva yekubvisa majaketi emapato aya tione kuti tobatsirana sei kuti nyika iende mberi. Kuna nambuya vari kutoti tongo vana vanagudzi vagona bhinga kurima vari kutambura vasatambobata kana mari mumaoko avo. Kubva 2000 mapato achingozvidzana kuti ndiwadai ndiwadai. We should stop this blame game. Ino yanguva yekuti tibatsanesana neZimbabwe tigadzirise nyika yedu. Ivo vese vanoda kutungamirira ngavabvise majaketi emapato vagare pasi. Kana pati vainoitipiswa yekuti kana vachipinda musarudzo vari kuda kumiririra zvizvarwa zveZimbabwe. Ino zvakandikoshera izvi zvemapato zvemaelections akapfuura. Ndipo tamigwa ndakutaura zvakare zvemaelections muna 2022. Pane zvino ndakutaura zvekuvaka nyika ndozvakakosha kuti vana vedu vari kuzvikoro vavana nemabhuku vavana nemakombiyuta zvavo zvichifamba vachidzidza zvakanaka zvipatara zviri mushonga vanhu vachienda kumabasa mari ichipinda munyika mari ichiwanika mabhaga ndozvakandikoshera pari zvino.
Mombobata makadaro
ndiani ngeimwe nyaya.
Mombobata makadaro, Mr. Svanda mombopinda imomo muchitaurawo kuti munoona sei zvekutaurwa naMuzvare Masarira panyaya yekuti iyo ino yanguva yekutarisa kuti nyika yoenda kupi, munoona sei izvi?
Chekutanga ndinoti tinopa kutenda kuna Mwari nekuti minamato yedu inenge iri kunyatsofamba. Muri kuona kuti tabuda muurwere hwedu huya. Zvinofadza zvikurusa. Kasi ndinoti ni tiona zvekuti pane rimwe dambudziko rekuti pane vanhu vanotadza kuziva kuti ikonomi yenyika inotungamirwa nevanhu. Haingozviitega kuti nyika iite sarudzo dzinoitwa ndezvekuti munee muchiti kubva musarudzo ino kunosvika musarudzo iyo tinenge tichitungamirirwa nevavava ndo vachagona kugadzirisa zveupfumi. Zvino mukati zvo hazvina basa, tinobva tashaya kuti tiri kutaura here nenyaya yekuti tawana mukanwa wekuti taure kana kuti pane zvakati kutukutu zvatinoda kuti tipinze mudariro mune vamwe vanhu. Zvisinei tava kuda kudza vana veZimbabwe kuti nyaya iripo ndeye kuti vachamisa vanoti nyika inogadzirwa ikonomi kana paita vatungamiri vanodiwa nevanhu vakapinda nedemokrasi uye vatungamiri vanomhanyisana nenyaya dzeuri, vatungamiri vanotivoka hatide kutiri
tidzingane sevanhu tisingafariri tinoda kuti vanhu zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvigare zvakafara munyika yemadzibambo edu. Tinozivazve kuti tinoda kana muchida kuti ikonomi iendere mberi hamudi masoja anongopinzwa mumastrits achingouraya vanhu achiita zvaanoda vakatemba tinhuwani kuti aiwa tinogona kunyepa tinogona kuuraya vanhu nhasi todzoka mangwana. Makatitarisa kudai zvataura muteereri ataura pano kuti hapana muZimbabwe kana pasi rese rino anotofunga kana kufungidzira kuti masoja haana kuuraya vanhu. Vanhu vakazviona vaivepo. Vanhu vakapinda muzvipatara vaine mabara emaAK-47 masoja akaonekwa achipfuura vanhu. Mutanzi tichanyetora vanhu nokuti tisu tine miromo muhombe kana tisu takaita sei toti hei vachamisa ndovadai vachamisa ndovadai. Muti vana vemuZimbabwe vakapusa here? Zvinondirwadza zvikuru sakuwa vanhu vanoti vanoita zvekutongwa kwenyika vachiti ivo vana vemuZimbabwe vese zvavo nokuti vakarwochera vachamisa vakapusa.
Mumbobata makadaro vasibanda ovutinisa.
Ngizokuthiwa silo umlaleli ecingweni ubhuti Alex. Linjani khona ngapha?
Sikhona sisiri njani?
Ye, lifona lingaphi?
Ngise-Johannesburg.
Kunjani egoli?
Hayi, liyana manje kade kushisa kodwa manje ayiseliyana.
Phose lakho.
Uyazi ukuthi wena sisila indlela engibona ngayo nje kushithi lana board yama-leaders esinawo ngapha kuchamisa naye mnangako ngibona ngathi bonke nje ba-wrong bonke obayi-two. Angibona ukuthi ikhona i-solution ezoba khona kuyonke inkinga esibhekane nayo kumanje elizweni yokuthi kushota yonke into ekhona i-economy yawa everything vele ibukeka bonke banegama elibi emazweni. Ngoba uma uchamisa wayeyinkokheli yangempela eyayigonda ukuvikela abantu nokufuna ukuthi aphathe, ngiyakholwa ukuthi le ndaba yokuthi abantu bedemonstrate bedemande ama-results ama-elections yayinye iziyenzeke le nto uma ngabe yena wayevele egonde ukuthi ufuna ukuthi avikele abantu ngoba wayevele kufazi kwasekuqaleni ukuthi vele lapha kuzonakala vele. Ngoba uma sithatha nale nkulumo uChamisa aqeda ukuyikhuluma manje le yokuthi labantu laba benza wrong vele abantu abangenangondo laba bangayenza into enjengale behlasela ama kaningesakuthi vele iyabulala. Uyabona ukuthi manje useyishaya emuva eyishaya phambili.
Ye, kodwa umzilo umnumzana Sibanda, kodwa umzilo usomla wakho umnumzana Sibanda echasisa uthi kachonga ukuthi ngabantu uyakukholwa?
No, abantu bepolitiki vele bayisebenza ngaleyo ndlela ukufuna ukudida nje imiqondo yabantu ngoba indlela vele abavikelana ngayo bona bodwa nje uyalibona naye iphutha lelikhona lapha kuChamisa ukuthi manje ekuqaleni i-OAU yeyakhuza la-BNDC ukuthi kayiyekele ukuthi ma idliwa kuma-elections iyoqe echithekisayo ne-sajet nakho iyaqinisa mpela ukuthi ethi abayiyeke le nto ukuthi bathi bona ngeyechithekisayo. But ma ubuka khona manje uthatheka ekuthenini umakhuphe uhlaselwe kangaki ngabantu abangabe-MDC bahlasela ngisho ngatheni ngabeni ka-Tsvangirai la kwaba yihlazo impela kwabona wonke umhlaba wonke befunda i-depression nje bambulale nje bethi bamshisele endlini. Ngikere nje ukuthi lapha ngalesi sikhathi beyodimanda ama-elections ngale kube ngaye bakhona ukungena lapha kuzethi umonakalo bewuzodala lapha nawuzobangakanani mawubhekile
hayi siyabona
exciting kahulumente amasosha akwazi ukuthi umdlalo
manje sikhathi asisavuma ukubana siqhubeke. Siyabonga ubhuti Alex yena osegoli, njalo sibonge isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ebesikhuluma la ekhona leNgilandi.
Tinotenda vanyarikani vedu vanga vari pachirongwa nesu nhasi. Tinotenda Muzvare Linda Masarira veMDC yekwa Muzvare Kupe uyezve navamukululeko Sibanda vanga vari pano nevese vakwanisa kupinda muchirongwa. Tinokutendai muve nezuva rakanaka pano pachirongwa chedu paWomen's Roundtable. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndichiti ngatisanganei zvakare muvhiki rinotevera apo tichienderera mberi tichikurukura nhau dzemadzimai.
Yes, divaneni njalo nevhiki ezayo livhalirisayo musithandekile.